Mamiriro akaita zvinhu pari zvino, matare dzimhosva neparamende dziri kutongozvishandira dzichienderera mberi. Hapana chinoratidza kuti chiripo chiri kuchingakonesa kuti paramende nematare aenderere mberi nekusenda.
Zvakaitwa nemauto hazvipindire here munyaya dzekutongwa kwenyika, uyezve zviri pamutemo here?
I think chakakosha ndechekuti vanhu vadzokere kustatement yakapiwa nemauto vachianaunsa kuti chii chavari kuita. Statement yavo inoti iyo havasi kuzodisturba kana kuti kuzomisa mamiriro akaita zvavari kuita. Havari kutivo hapana chavari chiri kuzochinja. Mukuru wenyika acharamba achingova mukuru wenyika.
Pane nguva here iripo yekuti mauto adzokere kunzvimbo yavanogara?
Maererano nenguva hatisi kunyatsoziva, nokuti zvandisese kutaura kwandaita, mauto asati apa information kana kuti vasati vaanaunsa kuti urongwa hwavo hwakamira sei. Zvizhinji zvimwe zvatiri kungosangana nazvo zvinhu zviri kungotaurika pamasocial media kana pamedia, asi hapasati tava naatingati maofficial confirmations ekuti chii sezvo chiri kuitika.
Ko, izvozvo kungoti mukuru wenyika anotaura ega kuti ari under house arrest hazviafekti here mashandiro anoita hurumende?
Handizivi hangu kuti mashoko okuti mukuru wenyika akataurira ega kuti ari under house arrest ari mashoko anenge achibuda kupi.
Nokuti takanga tanzwa vaZuma vachiti vataura naPresident Mugabe pafoni, akataura kuti vari confined kumba kwavo.
Hongu zvauri kutaura zvinhu zvakaitika 3 days ago, asi sokuziva kwamunoita kubva ipapo pane zvakawanda zvakatozochinja. Mukuru wenyika takaona mifananidzo ndosaka ndichiti zviri kuitika kuno kuZimbabwe there is a lot of confusion iripo, yekuti hatina information chaiyo chaiyo in official yokuti chaizvo tingataura tichiti maringe nezviri kuitika chii chaizvo chaizvo chiri kuitika.